manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinotamara zvakare manhero anhasi uri musi wechipiri chikumi 22, 2021. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga kandemiri ndichitepenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere chaCovid-19 ndichiti izvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zanupiyo iri kuita misangano yayo ichityora mitemo inobata chirwere cheCovid-19.
Saka pane improvement ingaitwa kuloka authorities nekuti hatina kwatinogona kuwana US dollar nekuti tinenge tinotenga fuel tinotengesa nemaUS. Saka ndozvimwe zvezvinhu zvinoita kuti service delivery irambe ichinetsa. Hatinokuda kuti tinongo blamana vanhu vanenge vakuona sekuti kuloka authorities ndokune dambudziko. Chechipiri nyaya yemvura. Mukazvicherechedza muchaona kuti urongwa hwese hwakaiswa kana kuti infrastructure yakaiswa kudhara macapital projects iwo makuru asingagadzibwi nemari yemaresechi
gwaro rehofisi yaauditor general rinoburitsa pachena kutadza kushanda nemazvo kuri kuita makanzu emunyika nyanzvi dzoziya pamusoro pemutemo mutsva unobata mari dzinenge dziri mumabhanga iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bato reZANU-PF rinonzi riri kutyora mitemo inobata chirwere cheCovid-19 richiita misangano inoona vanhu vanodarika zana vakaungana izvo zvakarambidzwa nehurumende. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
ZANU-PF yaita musangano nhasi muward 39 pazvitoro zvepabhasera apo paungana vanhu vanodarika zana nemakumi mashanu munguva ino yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCovid-19 sezvakatarwa nehurumende. Musangano uyu wanhasi wanga uchitungamirirwa nakanzura ward 39 amai ndinatsei Madzadzure pamwe nenhengo dzedistrict coordinating committee kana kuti DCC. Musangano uyu wanzi wanga uri wekuvaka mapazi emasero ebato reZANU-PF. Mumwe mugaro wekwabhasera vatonderai makonese vati vashamisika zvikuru vachiona vanhu vakawanda vakaungana vachiita zvematongerwo enyika asi misangano yakadai yakarambidzwa kuitwa munyika panguva ino. Mutevedzeri wemutungamiriri wenyika uye vari gurukota rezveutano vaConstantino Chiwenga vakaisa mutemo wemitsa munyika inorambidza chero mhando dzipi dzekuungana kunze kweparufu panodiwa vanhu vamakumi matatu chete senzira yekudzivirira chirwere cheCovid-19. Imwe nhengo yeGood to East DCC vaadmire Masiya vati musangano wavo hauna kutyora mutemo uye wanga uchitevedzera mirau yeCovid-19 kunyange vanhu vanga vakawandisa.
Mitemo yemaregulations yeCovid inotevedzerwa. Yaekuti vanhu vari kusanga varipo vakatokuzi vanhu vaine mamaski vakatiwa nemaspacing yayoyo avo ari kutendewa nehurumende. Vanga vakatogadzikwa vari pamabranch branch vachitori ma50 vakatospesana spesana vagara vakatospesana vachitevedzera mitemo iri kukurudzirwa nehurumende.
Musangano wanhasi unotevera umwe musangano waive wevanhu vanopfuura mazana matatu wakaitwa kuGood to South nemusi wemugovera uyo unonzi waiva wekupemberera kukunda kwenhengo yeko yeparamende vatipupuraitiro garepi musarudzo dzakaitwa muna 2018. Mumwe mugari weGood to South vatitus mambo vati vave kutyira kuti vachabatwa nedenda iri sezvo vaimanikidzwa kuenda kumusangano uyu.
Sewa gari yu mnaraunda, tefungizi wajimtemu unu ngubata bata kwese. Plus, ninye ya kuti, vanura mbizu, wangwanura mbizu, wangwachivumizu. Astaka namotika ziyati takura vanu. Vachimba, vachenda ikoko, vachinzi mdia muno pembele ya kuwina, kwa ndaka ita. Asisi sewa nwa gari yemo, taito chikawo kuti kwa COVID, ilu nzi COVID, haisi kusutiba atari. Asine, ninye ya ngoti wa memumusha vanu chika, sewa ningi wa uzu, wanufunzu, watikasari lila, tizengita ama victim zimwezi notera. Tuzo kakita tu wangu wakawanda wa inda asaka nguenda wedu nukuti taenguda utinu wuna utikochichiri kitika kwa icho kwa dire kuti wangu ya mtemo wangu ya uzuchikora mtemo kune kumusha kwa watu wangu na watisiku kumusha hatisi ya mtemo sakandoku wame watisikori ya mtemo
Studio 7 na inakuanza kubata watu garepi kuti wati pedivi ravo sisi nare yavo yanga yechineza kubata musangano kugudusa uyu wakazoteli wane musangano wa Masingo Provincial Coordinating Committee uyu wakaituwa mzoroba ne Masingo ne Sondo waiva une wanandoyarika zana lima kumimashani musangano uyu waikokeru wana wa Christopher Mchangwa wanova ningo izani PFP Litubro kunyangi tatadza kubata wa Mchangwa kutevatipe divi rao pakutikora kwe mtemu we kudzivirira COVID-19 nebato ravo waka uza vatigiri wavo kuti wakuru zireva nukutu wabai wenomba ye kudzivirira chivereche COVID-19
wangbae makamira ni kufakutirelu le health ni ministry le health mchicha kuti rujinji rubani majekseni e prevention e COVID ndiri kufara kuti maafrika zitatore kamberi
Mutauriro wemapurisa Masvingo Inspector kudakwa sedewa varamba kutaura pamusoro pemisangano ye ZANU-PF inotyora mutemo yekudzivirira COVID-19 vakati Studio 7 itaure nemukuru wavo Assistant Commissioner Ponyati avo tisina kukwanisa kubata pataenda pamhepo asi mutauriro weMDC Alliance Masvingo vadirect charamba vati zvinoratidza kuti mutemo munyika inoshandiswa zvine rusarura mukati sezvo nhengo dzavo dzichisungirwa kuungana kunyange dziri shoma asi ZANU-PF ichisiwa ichiita pamadiro
Vakomana vezanu-PF maitiro avo ndeekuti havatevedzeri mitemo kusanganisira yavanenge vakagadzira ivo pachavo. ZANU-PF ndo inozoti ndo the ruling party ndo inolida government ndiye naminista wakaisa maregulations ecovid asi nangu vachiita kuita zvimusangano zvayo mucovid imomo vachitopfuurawo na100 asi vachiziva kuti hazvitendegwi isi nyange ndaita misangano yevanhu 5 yavo tinosungwa tiri katira padzimba dzavanhu zvati tinosungwa kuenda kujeri nenyaya iyo asi ivo havatombotereri zvekuti kwanzi kune mutemo unoti
Chirwere cheCovid-19 chiri kuenderera mberi nekuuraya pamwe nekubata vanhu munyika. Vanhu 13 vakafa nechirwere cheCovid-19 nezuro uye vanhu 400 negumi nematanhatu vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Vanhu vane chirwere ichi vave 42,195 uye vafa nechirwere ichi vava chiuru chimwe chete nemazanamatanhatu nemakumi maseri nevashanu 1,685 kusvika mukupera kwemuzuva ranezuro Zimbabwe yanga yabaya nhomba yeCovid-19 vanhu vanosvika zviuru 94,000 nemumwe chete 704,001 uwandu uhwu hunogona kukwira nhasi manheru apa hurumende ichazivisa zvayawana nhasi izvo zvinoziviswa tabva pamhepo hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi munyika yose kana kuti zvikamu 56 kubva muzana senzira yekudzivirira denda recovid-19 takamira Studio 7 Masvingo ndini Godfrey Mutimba
nyanzvi munyaya dzeutano Dr. Tinotenda Simemeza vanoti vari kufara nebasa riri kuitwa nehurumende mukurwisana nedenda recovid-19 asi Dr. Simemeza vari kukurudzirawo hurumende kuti ione kuti munyika mune nhomba dzakakwana kuitira kuti vanhu mamiriyoni gumi vakwanise kubayiwa nhomba iyi nekukasika Ngatinzwei hurukuru yavaita naMike Hove weStudio 7.
Kana kuita nhomba dzakati wandei kupfuura dziripo kuitira kuti tikwanise kuti munhu wese anokwanisa kuvaccinate avaccinate tiriche yatinoti red immunity. Saka ipapo tichiri kuda dzimwe nhomba despite dziripo idzodzo dzange dzashomeka vamwe vanga vakushaya dzechipiri nenyaya yekuti vanhu vaivaccinate wakokasiyana-siyana. But chikuru chiripo ndechekuti nhomba tichiri kudzida dzimwe. Kuitika uti chipate kuti population yedu i-vaccinate.
Kune avo vakabaiwa nhomba yavo yekutanga vakazopfurikidza 14 days dziya dzinodikanwa kuitira kuti vabaiwe nhomba yavo yechipiri ndeapi mashoko amungada kuvapa
ngavadzokere kwavakabayiwa ikoko vanatobvunza ana mazvikokota variko kuti zvofambiswa sei hapana chekutya nhomba yechipiri inenge ichishanda pamusoro penhomba yechipi yekutanga kuitira kuti usvite immune status yako inge iri painofana kusvika. Saka hapana chakashata kuti unoenda unopiwa nhomba yako yechipiri kuti uitwe fully immunized.
Mambobata nyaya yekuwevhi yechitatu ndeapi mashoko amungada kukandira kune zvizvarwa zvezimbabwe kuitira kuti vazvidzivirire kubva kune chirwere checovid-19?
Mashoko andinoda kukanda kumhuri yezimbabwe, mashoko andinogara kukanda vhiki nevhiki kuti ngatipractisei social distancing, ngatipfekei mamask edu. Kana zvichibvira kuti tishandire mudzimba, ngatishandire kudzimba, tisanyanye kufamba famba nekuti chirwere ichi hatisati tachikunda pari zvino, tisati tachikunda. Saka tinofanira kuramba tichiita zvinhu zvinotidzivirira kuti tiwane chirwere ichi nekugeza maoko edu nekupiwa nhomba iyi kuti ukwanise kuprotectwa against chirwere ichi kana chazo uchinge waitwa by any chance infected.
Ava vanga vari nyanzvo munyaya dzeutano, Dr. Tinotenda Simemeza vachitaura naMike Hove veStudio 7 vari parunhare muHarare. Mukuru wehofisi yaComptroller and Auditor General Amai Mildred Chiri vanoti makanzuro emaguta nemadhorobha emunyika akawanda haasi kuita basa nemazvo rakaita sekutakura marara nekuwanisa vanhu mvura yakachena. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Aro rakaburiswa nehofisi iyi rinoratidza kuti makanzuro akawanda munyika ari kuita basa asingatevedze mitemo inobata mashandiro emakanzuro aya. Gwaro iri rinotiwo pamusoro pekusatevedza mitemo makanzuro aya ari kutadza kuita basa nemazvo. Gwaro iri rinoti kanzuro yechitungwiza iri kungopa vanhu nzvimbo dzekuvakira dzimba nemabhizimisi pasina mvura, migwagwa nezvimwe zvinodiwa kuvepo nzvimbo isati yavakwa. Kanzuro yemasvingo inogaya 30 megaliters dzemvura pazuva asi guta iri richida 48 megaliters pazuva. Kanzuro yemutare inonzi haiendese kubhanga mari yese yainowana, uye kugweru makanzuro anonzi haasati abhadhara mastenda akapiwa nemutengo uri pasi pasi, kunyange hazvo aisungirwa kunge akabhadhara mastendi aya. Zvimwewo zvakaonekwa inyaya yekuti midziyo inenge yatengwa nemakanzuro inotora gore kana kudarika isati yaendeswa kumakanzuro aya. Sachigaro weUrban Councils Association of Zimbabwe zvakare vari meya vegweru vaJosiah Makombe vaudza Studio 7 kuti vanobvumirana nemaonero aAuditor General asi vakati zvimwe zvacho zvakatogadziriswa.
So ndinotarisira kuti pavachaita imwe zvizhinji zvavakasaita zvichange zvagadziriswa, nyanya zvinhu zvine chekuita maringe negovernance nemapolicies anga achinzi haapo nezvimwe zvakafanana nekuva nema systems ekudzivirira corruption zvakataurwa naAuditor. Malocal authority mazhinji takatanga kuisa urongwa hwekuti zvinhu izvozvo zvisawanikwa.
Asi vamakombe vati nyaya yekupa vanhu mvura yakakwana nekutakura marara inonetsa kugadzirisa nekuti havasi kuwana rutsigiro rwakakwana kubva kuhurumende. Vati mafuta emotokari dzekutakura marara anotengeswa nemari yekunze asi ivo vachibhadharisa mitero nemari yemunyika.
Saka hapana improvement ingaitwa kulocal authority nekuti hatina kwatinogona kuwana US dollar rekuti tichinge kunotenga fuel inotengeswa nema US dollar. Saka ndo zvimwe zvezvinhu zvinoita kuti service delivery irambe ichinetsa. Asi nokudako kuti tinongoblemana, vanhu vanenge vakuona sekuti kulocal authority ndo kune dambudziko. Chechipiri nyaya yemvura, mukazvicherechedza muchaona kuti urongwa hwese hwakaiswa kana kuti infrastructure yakaiswa kudhara macapital projects iwo makuru asingagadzibwi nemari yemarates and taxes, asi kuti magrants anofanira kunge achiuya kubva kuhurumende. Hurumende yakasomira kare kupa malocal authorities mari idzodzi. So you would see kuti malocal authorities tine dambudziko remvura nokuda kwekuti midziyo yatinoshandisa yachembera.
Vatiwo kunyange hazvo vakapiwa mvumo yekuti vagari vanoda vabhadhare mitero nemari yekunze, hakuna vari kuita izvi nekuti simba remari yekunze rakadzikira mumabhanga kana zvichienzaniswa nepamukoto. Vati nekuda kwaizvozvo vanhu vanochinja mari yavo pamukoto vobhadhara mitero kumakanzuro nemari yemaRTGS. Vanoona nezvekufambiswa kwebasa musangano runomirira vagari vemasvingo remasvingo United Residents and Ratepayers Association, amai rumbidzai mugurupira, vaudza Studio 7 kuti gwaro raAuditor General ramuritsa pachena zvaanogarotaura kuti hapana chinobatika chiri kuitwa nekanzuro yavo kuratidza kuti vari kubhadhara mitero.
Nyaya yerefuse collection tinopuwa maexcuses akawanda kuchingonzi hakuna fuel. Ripoti yozobuda kuchinzi fuel yacho nainge isiri accounted for. Izvozvo zvakuita kuti vagari vave vachiluza confidence musistimu zvichavezo zvichaafekta futi mubhadhariro uchange uchiitwa mari nevagari. Naizvozvo tinokumbira kuti Masvingo City Council imbotipowo ripoti yekuti chii chiri kufamba sei, nekuti isu pariamendi takatoinyorera tichigununa nyaya yeservice delivery.
Sachigaro veHarare Metropolitan Residents Forum vamna Velas Kumalo vati hurumende inofanira kuvandudza bimbiro remitemo yenyika kuitira kuti makanzuro akwanise kushanda akasununguka. Vati pari zvino pane kupindira kunoitwa nehurumende uko kunokanganisa makanzuro aya. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo gurukota rezvematunhu vaJulai Moyo vange vasiri kudayira nhare mbozha yavo, vachitaura mushure mekutambira mabhajeti emakanzuro yagore rino vasina kuaderedza. Vamwe vakati vainge vaita izvi nekuti vaida kuti makanzuro aya awane mari yekuti akwanise kuita mabasa akaita sekuwanisa vanhu mvura yakachena nekutakura marara nguva dzose. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Yashika mbuya kune timbozva zvaitika kune dzimwe nyika. Kurwisana kunotyisa kuri kuenderera mberi muAfghanistan, uko vakuru vakuru vari kuti mauto akwanisa kuti chikwata cheTaliban chidududze munzvimbo dzachakanga chatora pamberi peurongwa hweAmerica nenyika dzemuNATO hwekubvisa mauto adzo muAfghanistan. Nhumwa yakakosha yeAmerica kuNorth Korea, Sung Kim, yasangana nemutungamiri weSouth Korea, Moon Jae-in, nhasi vakakurukura pamusoro pegwara reNorth Korea murwendo rwavo kubva zvavadomwa kuva nhumwa yeAmerica. Banga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe kana kuti RBZ rakazivisa nezuro kuti kubva musi wa 1 Chikunguru gore rino mabhanga ose munyika anenge osungirwa kubhadhara miripo pamari dzaanenge akachengeta kana kuti interest sezvinodiwa nemutemo weStatutory Instrument 65A wegore ra2020. Wakawanda vanosanganisira mutungamiri wesangano rinomirira vanamuzvina zvitoro reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDenford Mutashu vanoti vanotambira nemufaro danho iri sezvo mari dzanga dzichengeteswa kumabhanga dzanga dzichingopedzwa nemiripo yemabhanga, izvo zvanga zvoita kuti vanhu vazengurire kuisa mari dzavo.
Idanho rakanaka zvikuru kuti mabhanga vape muripo interest pamari dzevanhu, nokuti mukatarisa kumashure uku vanga vachingotora sekuti mari iyi ndeyavo, havana kana muripo waunopuwa. Inetenge yanga iri mhosva kuti unosiya mari kubhanga waingoona ichinyururwa ichinyururwa achingonzi mabank charges mabank charges, wobvunza kuti mabank charges rudzii asingaperi. Zvaineka voruzhinji vemabhizimusi zvaitinetsa kuti koimo muno muZimbabwe makambodii mune mari isingabereke mubhanga inotoramba ichijurujwa ichiita shoma.
Izvi zvinotsigirwawo nemutungamiri werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union, amai mai wePGT, avanotiwo varimi vakawanda vanga vachitya kuisa mari dzavo kumabhanga zvanga zvoita kuti vagare vakachengetera mari muhomwe.
Tichatinisa rejo kuti tipote CCO mari mumabhengi, nokuti zvaakutotinetsa kuti mari yako ikangopinda mubhengi unenge wakutomhanya mhanya kuda unotora mari yese ugara nayo mumba. Chinova chinhu changa chizoita kuti mbavha dzinenge dzaakutageta kuti uyo munhu atora mari uyo.
Asi mutungamiri wesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaPeter Mutasa vanoti chakatanga ndo chakachenjedza sezvo vanhu vakarasikirwa nemari dzavo dzakawandisa dzaive mumabhanga makore adarika.
kukanganisika kwaita ufumi wenyika dayari munhu anorwara ndiye uya anenge achinzi ari kurwara nemuviri wose saka ndozvaita ikonomi yeZimbabwe zvinhu zvese hazvina kumira zvakanaka ndiani angabvisa mari yake pasi pepilo achiendesa kubhengi kuti inowana 10% kana iri fixed deposit and unoti isa fixed deposit ye 3 months kana kuti 6 months unenge uchirwara here nezvinozikana munyika muno kuti zvinhu zvinomuka mangwana zvakashanduka
nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano relabor and economic development research institute of zimbabwe dr prosper chitambara vanoti miripo pamari dzinenge dziri mumabhanga yanga yagara iripo asi chete kuti yanga ichidyiwa nekukwira kwemitengo yezvinhu kusina tsarukano kana kuti inflation
zvakakosha kuti tijivise kuti mainterest kana kuti miripo pamadeposits yanga yagara itoripo nechekare but chachiitika nguva yapfuura nechekuti nekukwira kwakuchiita zvinhu yatikati pachirungu inflation kwanga kuchiita kuti whatever mari yanga ichiuya through mainterest on madeposit iwe shomanisa isareve chinhu
mutemo weRBZ uyu unoti mari yemunyika inenge ichichengeterwa kumabhanga chero nguva inofanirwa kubereka zvikamu zvishanu kubva muzana pagore kuchitiwo mari yekuamerica ichibereka chikamu chimwe kubva muzana pagore mari dzinenge dzakatarirwa nguva yekugara mumabhanga kana kuti fixed deposit dzinenge dzichibereka zvikamu gumi kubva muzana kana iri mari yemunyika kuchitiwo zvikamu zviviri nezviga zvishanu kubva muzana kana kuti 2.5% kana iri mari yekuamerica ko izvi zvingakwezva vanhu here kuti vachengetere mari dzavo kumabhanga pane kuchengetera mudzimba kana kufamba nadzo semadumwa vachitambara vanoti
vanhu vazhinji havaoni paine need yekunge vachishandisa mabhanga makaona ikonomi yedu ya highly informalized vanhu vazhinji vari kukiyakiya vari muinformal economy vazhinji vacho havana mabank account zvinotogona kuvadhurira dzimweni dzenguva kuti vangu vachivhura maakaunti uye vangu vachiisa mari mumabhengi hatingi nyaya yemobile money yabatsirwo zvakare even kana usina bank account but unogona kunge uchireceive kana kutumira mari
vakuru vakati totenda maruva tadya chakata asi vanhu vazhinji vakamborasikirwa nemari dzavo dzaive kumabhanga vanoti zvichavatorera nguva kupfumbidza nzira dzekumabhanga zvakare kusvika vaona maruva ose ave nechakata kunyange hurumende yakambomisa kuita sarudzo dzemabielections munyika yose bato rezano pf riri mubishi kuita urongwa hwekusarudza nhengo dzicharimirira musarudzo idzi kana dzave kuitwa nhunhurai jena anotipa nyaya inotevera
mutsamba yavo vachinyorera matunhu ose munyika vakafanobata chigaro chemurongi wemusangano mubato rezanu pf vapatrick chinamasa vakaudza nhengo dzebato ravo mumatunhu ose kuti dziunze magwaro adzo anoratidza zvadziri kana kuti macvs kuitira kuti dziongororwe kana dzichikodzera kumirira bato musarudzo dzeparamende nemakanzuru sachigaro wedunhudiki remakonde mubato rezanu pf vakainzi paradza vakabva vanyorerawo nhengo dzebato ravo mudunhu kuti dziunze magwaro aya kumahofisi avo eprovhinsi musi wechishanu svondo rino usati wapfuura vaparadza vabvuma kuti ichokwadi kuti vakanyorera tsamba dunhu ravo remakonde kuti vanhu vaendese magwaro avo senzira yekugara vakagadzirira kana sarudzo dzozobvumidzwa kuitwa munyika
tina kunzi tikuenda kumaelections anzi ngatingogadzirirai chete macv auye for betting totakanganisa zvakanyorwa tsamba iyi yakati for betting macv chete hakuna vanhu vari kuunganidzwa hakuna maelections ataita but vari kuti inevent we have maelections ngatingogara takadii
tatadza kubata mutauriri wezimbabwe election commission kana kuti zec vautoile saigwana kuti tinzwe kuti vave nezuva here richaitwa sarudzo idzi asi vanga vasingadadire mbozhanhare yavo asi mumwe komishina wezec vakawani mwoyo vati havasati vapiwa mvumo yekuita sarudzo nemutungamiri wenyika sezvinodikanwa nemutemo
komishini yakamirira kupiwa mvumo nehurumende kuvabvumira kuti vaite sarudzo dzemabielections
Vamoyo vati mapato ari kusarudza nengo dzao dzekupinda musarudzo dzezvemapato iwayo senzira yekugadzirira kana pave kuitwa sarudzo. Mutevedzeri wemutauri webato reMGC Alliance vakwipo chikwatayo vati havanei nezviri kuita bato reZANU PF vati bato ravo rakamirira urongwa huri pachena.
Aiwa wangu uri matanhu avo vavari kutora kubato kwavo ukoko ngavaite, asi isu senyika tinofanira kunge tine zviga zviri pachena zvinonzwisika kuti zvichafambiswa sei kunyanya pakufambiswa kwesarudzo.
Vakwatayo vati vagari munyika vanofanirwa kugara vakagadzirira sarudzo chero nguva.
Saka isu tinongokurudzira kuti vanhu ngavagadzirire kusarudza vatungamiriri vavo vanoda, nekuti ndo zviri pamutemo wenyika, ndo zvinofanira kuitwa munyika.
Mutauri webato reMDCT vaWitness Dube vati vakagadzirira sarudzo dzose dzemabaya election vachiti vanhu vanofanirwa kusarudza vamiriri vavanoda.
Isusu sebato tiri kuti mabaya election dzakagadzirira tinozviziva kuti haasati aveko, nekuti pane denda iro reCovid richiriko, but achaito. Hazvingaiti kuti vanhu vagare vasina vamiririri kana.
Hurumende yakambomisa kuitwa kwesarudzo munyika ichiti nyika haina kugadzirira kuita sarudzo munguva ino yechirwere cheCovid-19. Pane zvigaro zvakawanda zvinofanirwa kusarudzwa vanhu kuti vazvimiririre muparamende nemumakanzuru zvichitevera kudzingwa kwakaitwa nhengo idzo muparamende nemumakanzuru pamwe nedzimwe nhengo dzakashaya. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Kwazwai vateereri veStudio 7.
Ini ndini Mike Hove.
Ndinokokai kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection nhasi manheru na8pm. Nhasi tiri kuzeya nyaya yezvekupararira kwechirwere cheCovid-19 pamwe nekuti mitemo yakaiswa nehurumende yakanangana nekusimbaradza kudzivirira kupararira kweCovid-19 zviri kubata zvakadii upenyu hwevechidiki munyika. Muri eZimbabwe musakanganwa kuteerera chirongwa ichi na8pm manheru ano. Neni Michael.
Wedu ya pera, rikaiti mbotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi. ZANU PF iri kuita misangano yayo ichityora mitemo inobata chirwere cheCovid-19. Gwaro rehofisi yeAuditor General rinoburitsa pachena kutadza kushanda nemazvo kuri kuitwa nemakanzuro emunyika. Nyanzvi dzozeya pamusoro pemutemo mutsva unobata mari dzinenge dziri mumabhanga. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.